DJ Kupera kwekuri chino nechiti makadyiwa 10 zero ino saka mutitsuri iyo zvishomisei plani hamukati shuri nobody know this is how the story go champagne nobody know kushas kuti tinomboita mazuva anokwana kuita 4 tisina chatasha tinochengetwa nachacha nobody know watch it from the liquid and you grow we rise we fall dzimwe dzenguva tinotambira wini pamwe tinodyiwa kudzinguva we draw nobody know Nobody know kuti life in my street is it tough like so nobody know them see the vibes and ting and ting vobva vafunga kuti life iri bo vasingadziva kuti ndakatovharirwa panze vakandikiira do nobody know but vanondiona dzimwe nguva ndiri low ndichireva kuti kana kwandibvunza ndokutaurirawo kuti oh ndatone ngomara tosvika 44 ndiripira hombo ngwari tirizwa paredio nobody know because ndini ndinenge ndichiimba ndichitoplaya yangu